kandu ya masingo ya tanga mkangano wa mazwa maviri pa hotela ere ni pomkutare blawayo uyo unoda kubandiza gwaro rabo re strategic plan kuita utirienda nene gwaro re hulumende idza re national development strategy 1 studio 7 ya uzwa neva neruzivo kuti mari kugara chete pa hotela ii pamwene kujika kwe mangwanani inodarika zvuru zvinomwe madhora ekuamerica pamusoro pezo vanhu vari kumusangana uyu vari kutiwa mari dzekudya kwemakati nemanheru studio 7 yanakwanisa kuziva kuti imari yakawanda zvakadii ichashandiswa paurongwa hwese uyu vamwe vagari vanoti pari kushandiswa mari yakawanda kuitira musangano uyu kublawayo nekuti kanzuro yaigona kuitira musangano uyu mumahotera yemasvingo akachipa yorega kupedza mari yakawanda vanhu vachidira mafuta mumota dzavo idzo dzinodya mafuta akawanda mumwe mugari wemunyararo west varaimond muranganwa vati mari ichabhadhara muhotera mafuta emotokari dzevakuru nezvikafu yaigona kushandisa muzvinhu zvakaita sekutenga mafuta emotokari dzekutakura marara kuwanisa vagari mvura nezvimwe zvakasiyana-siyana
zvinototinetsa kutinoshava kuti sei vakaenda ikoko kure kunodhura it was better devakaitira muno mumazvingo mune mahotera and transport yavakashandisa kuenda kublawayo ikoko vakaspenda fuel yakawanda zvokuti de vakaitira kana pachevron kana paflamboing vaigona vavasina tomboshashandisa fuel yakawanda saizvozvo and chinhu chikuru chachavari kuita ndechokungouraya isusu sedelivery havasi kutipa ichano totambura nemvura mvura hatina mari iyo ingadai yakaenda kana kunotenga kunobhadhira magetsi avo kuti titove nemvura kana kugadzira suwa yatiri kutambura nayo muno mazvingo macho saka hatisi kuona kuti ivo vane pfungwa yeprogress here kana kuti vavari kungorarama upenyu hwavo ivo chete
pamusangano uyu kune vanhu vanosvika 30 kusanganisira vamwe vanoshanda nekanzuru vagari vanoti mari iyi inogona kushandisa kuchera zvibhorani zvitatu sezvo chimwe chete chichiita zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica izvozvo zvaizogadzisa dambudziko remvura rave nemwedzi yakawanda mune dzimwe nzvimbo mota imwe chete yetwincab inoshandiswa nevakuru ine tangi guru rinosvika marita 60 inoda petro inosvika madhora 70 ekuamerica dzikaita motokari 10 dzinoda mari inosvika madhora 100 iyo inogona kutenga mafuta emotokari inotakura marara kwemasondo maviri mumwe wemugari wemumusha werujeko muzvare memori matambura vanoti kanzuro iri kupedza mari ichigara mahotera anopepetera uye ichidya zvikafu zvinonaka ivo vasina mvura mudzimba uye migwagwa yakazara makomba
ini semugari wemurujeko zvakatondishamisa kunzwa kuti kanzuro yakaenda kure kosoko munomu mune mahotera arimo chero kunze kwedhorobha redu kwaaikwanisa kuenda ikoko asi vakachuza kuti vaende uko kublawayoko kwavanenge varimo mahotera vachimwa tii nemasamba anodhura vachigara mune maaircon dei vakaitira muno mudhorobha medu vakapevha mari kana kuri sekuno kurujokedo vakatotichererawo zvibhorani zviviri kana kuti dei vakatogadzirawo migwagwa yedu yapera nemakomba kuita sepfumbudza saka toona kuti kanzuro apa yakashaisha yakatambisa mari chaizvo
meya weguta remasvingo vakole maboke vati hazvisi zviita kuitira misangano yakadai kunze kwedhorobha vachiti vasarudza kure nekuti vakaitira mudhorobha ravo vanokanganiswa nemabasa anenge achiuya vari mumusangano izvo zvinozoita kuti zvinobuda mumusangano wavo zvisave nemusoro
hapana chitsva pakuita strategic meeting kublawayo zvinhu zvaigara zvichiitwa makore ese ende tisati tatoita tinoapplya kuministry ministry yoapprova ende zvakare zvavanhu vagari vemasvingo kana muchitarisa mukaona kuti mukanyanya kuongorora gwendo kwapera vekwamutari vakatodhraivha chiuya kuno kumasvingo wo zvinoitira kudaro nezvekuti kana chida kuita zvinhu zviri siriyas tinobuda pane vanhu kuti kwanoita madisturbance akawanda unogona kudanwa kana uri padhuze kungecheo kana uri pagreat zimbabwe unoita muedzo wotopedzisa wadzoka mutaundi woita rimwe basa ravanenge unida kuita but kana uri kunzvimbo yakaita kure unokwanisa kuita basa rako pasina zvinokukanganisa
asi mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo united nations and repairs alliance kana kuti mura iro rakakokwawo kumusangano uyu vaanoziva muguti vati havana kufara nekwakaitirwa musangano uyu vachiti vakatonyora tsamba kukanzuro vachikurudzira kuti dai yaitirwa musangano uyu mumasvingo asi kanzuro haina kuzvitambira
saka tiri kuona sekuti vakatambisa mari chaizvo zvatatikungatarisira isu vatidana kuti tinopinda kumusangano iwoyo takawa nyorora tsamba tichiva radza nyonyoto yedu kuti muri kuda kutambisa mari dzevanhu tinoitira kuri ndokubva vachipindura vakatinyorera vachitipindura vachiti vaitudza Bulawayo kuitira kuti pasaita madisturbances vanonyatsokonsentrata vachiita misangano iyoyo vakatitumira futi imwe tsamba yaivaiti yakabva kuminisitry of local government yavaipuwa mvumo yekunoitira ikoko saka takangozotumawo munhu wedu kuti angunoatendawo asi tisina kufara tsamba dzacho totova nadzo dzoratidza kutsumwa kwedu kwatakati avaratidzi nokuti mari yavakanoshandisawo ku yaifanira kutoshanda kuno kuita zvinhu zvakawanda kutakura mabhini mvura asi vakasarudza kunotambisa mari vari kuBulawayo
kunyange vasangano ravamwe kuti rakatumira nhumwa yaro kumusangano iri richiti rakaita izvi richinyunyuta vamwe vagari vanoti mhuri haifaniri kutomboonekwa iri pamusangano wakadai unoshandisa mari dzevagari zvisina musoro vamwe vagari vanoti mari yemafuta yekuenda kuBulawayo yaigona kushanda zvakanaka muno dai musangano uyu waitirwa masvingo izvi zvaizoita kuti vanhu vari kumusangano uyu vagare mudzimba dzavo vasingagari muhotera izvo zvaizokwanisa kuchengetedza mari inodarika iri kushandiswa kuBulawayo nakamira 7 masvingo. Jenny Godfrey Mutimba.